A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this January the 9th, 2020. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know, pano pachina chemadzimai musakanga nokuti china chega chega ngatisangane.
Olesine lobo mama iko lapho esihlangana khona. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebe.
So PJ, today is a good day. We have the Africa Party. As you can see, everybody, we're all dressed up. We have the Africa Party where we're celebrating a new year here at Voice of America. But if you're just joining us tonight, on the Women's Roundtable, we are looking at the hike in school fees as parents prepare to send their children back to school next week.
And the Ministry of Primary and Secondary Education today issued a statement informing parents that there will be no tuition fees increase in public schools. The acting Minister of Primary warned school authorities to conform to the government ruling.
And the statement read in part, quote, the Provincial Education Director, District's directive will face disciplinary action. Government has also learned that some private schools are charging directly or indirectly in forex. The statement says responsible authorities of such schools are warned that they risk deregistration of such schools. This is how the statement read.
Meanwhile, Zinasi is calling on the government to also come up with a ruling for a stable fee structure for higher education institutions. Zinasu is the student's body representing Nasi University and so on. So they are also saying they also want a stable fee structure for higher education in all these institutions.
We'll be opening up our mics to hear from you, the parents. And also, if we have school children that are also listening, please come in and tell us what you're experiencing as your parents prepare to send you back to school. And parents, what your experience is as you prepare to ping in, especially from the primary education sector, saying there will be no tuition fee increase. But we stand to see what will happen next week when schools open. PJ.
And there's also a threat, Marv, of the teachers saying they're incapacitated and they might not be going back to school when schools open next week. So those are so many of the problems or challenges that are facing parents right now as they look forward to opening schools next week. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esixoxa ngendaba ngezangikhathazi ngokuphumelela kwempilo yabesifazane eZimbabwe jikelele. AbeZimbabwe bangaba seZimbabwe phakathi kwelizwe, bangaba Zimbabwe abase South Africa kudiaspora eSouth Africa kubo Botswana, Australia, New Zealand, United Kingdom khona lapha eMelika. Asixoxeni ngenhlupho ezibhekane lazo. Siyakwazi ukuthi nana abazali bagcwele ndawana yonke, kungaba semazweni, kungaba ngaphakathi kwelizwe. Ngakho ke sifuna ke ukuthi sixoxe sicubungule uhlupho lolu olokuqonga kwembadalo yama school fees uhulumende ngakwelinye icele esithi hathi bo ezikolweni zonke ezama public schools ezikahulumende awusey akusoze ukwezwe imbadalo leyi eyama school fees njalo ke kasoze avumele uhulumende ukuthi abaphathi isikolo bakweze lezi mbadalo nxa kungaba lezikolo ezinjalo kumele libikele abomthetho ukuthi isikolo sethu bathi bayakhweza ischool fees kodwa ke abahulumende njalo bathi abasoze bathathe nyathelo ekukhwezweni kwama school fees ikakhulu lapho ema boarding schools nganye lama lezikolo leziyana eziphansi kwezinkonzo kumbe njalo lawa ababathi ngama private schools bathi ke lapho abalamandla ukuthi bengenzani nxa ukuthi ungumzali okhethe ukuhambisa umntana nakho ku private school awumele lawe uzibonele indleko yangkhona ikho ke namhlanje silinxusa lonke abazali labantwana besikolo lezifundi ezisemakolitshini aphezulu emfundo yaphezulu kungaba se University of Zimbabwe eNUST eBindura University eMidland State University eAfrika kuthiwa yini Africa University eseMtare leyana wonke lingaba lidibana lenhlupho ezehlukeneyo ikho ke sithanda ukuthi sixoxe izikolo zingakavulwa ngeviki elizayo asixoxeni inombolo zocingo ngezithi 001 202 6192077 inombolo njalo 001 202 6192077 sizweni abanye ke abazali aba esikhulume labo esixoxe labo bekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo izeno lezi ezokukhwezwa kwembadalo yama school fees
mina ngilo mntana nami obhale ugrade 7 ekubhaleni kwakho ugrade 7 wenze kahle kakhulu sibili ukuthi lami bengifisa ukuthi ngimhambise ezikolweni lezane ezingane eziphezulu kodwa ngikhangela ukuthi indawo lapho engithole khona eMaranatha ifizi yangkhona isuke yabaningi kakhulu ukuthi nxa beya ukuthi 2000 ngapha kulama uniform kulamabhuku yonke into efunekalayo imali yonke engaka sizayithatha ngapi ngoba sabe singayinelisi ukuthi siyithole asiyiholi asilayo ikanti ngayo uhulumende uyangenela akhangele ukuthi ziyakhwela sibili izinto kodwa kukhwele kube lo mkhawulo ngoba kubuhlungu abantu abethu kuyasongani siyabakhalala singasafuni ukuba sesikolo kodwa kungayisikho kungumumo okhona elizweni
thina abazali siyakhala lapha ngokukhwela kwamafizi lokho sidane kakhulu ngoba amafizi lawa akhwele kakhulu mina umntana nami useDominican Covent uhamba kugrade 4 next year bathi bona bafuna 13,000 and le mali yakhona siyitholi and bathi bona bayifuna this year singakafiki next year asikwazi ukuthi uhulumende ngasinceda njani ukuthi amafizi lawa ebe ngcono lathi sikwanise ukubhadalela abantwana wesikwezwa kufuneka la ma-top ups angapheliyo imali yakhona iningi kakhulu asiyikholi
labo-ke ngabanye babazali akade bekhalaza ngokuthi abasoze bayenelise imbadalo esikhweziwe kodwa-ke uhulumende uthi yena akusoze kukhwezwe imbadalo yezikolo yama-school fees ezikolweni zakhe ezikahulumende ama-public schools kodwa-ke kuzakhwezwa engxenye kulabo-ke ama-private schools abaphansi kwama-mission schools abaphansi kwezinkonzo lamanye ama-private schools sizokuzwa abanye bazali bekhuluma njalo kodwa-ke wothi okwamanje nginike ithuba omunye wami uMavelasi
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi pano pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa isu nyaya yekukwira kuri kuita iko aya tingati maschool fees ari kubhadharwa kuzvikoro zvakasiyana-siyana asi taona nhasi hurumende ichitaura iyo ichiti iyo maschool fees achanga ari kubhadharwa kumaprimary school haasi kuzokwidzwa ndokutaura kwavanga vari kuita vawanikwa ivo vachinyora zvinyorwa zvaparurwa nhasi vachitaura ivo kuti zvikoro zvichawanikwa izvo zvichikwidza mitengo kana kuti mibhadharo yemaschool fees pamaprimary school ehurumende vachawanikwa ivo vachizowana vachitongwa kuti zvavari kuita izvo hazvisi pamutemo. Vataura zvakare kuti zvikoro zvichawanikwa zvichikumbira mari yekunze semubhadharo maus dollar nezvimwe zvakadaro. Vachawanikwa zvakare vachizowanikwa vachitongeswa kuti vari kuzviitirei izvi. Vataura iyo hurumende kuti vachange vari kutuma nhumwa dzavo dzichienda kuzvikoro zvakasiyana siyana kuti vaone kuti kwakamira sei panyaya iyoyi yemibhadharo yemaschool fees. Asi tisati taenderera kure, pane zvakare vezinasu gungano rinomirira zvikoro zvepamusorosoro vari kuchema-chemawo zvakare vachiti ivo vari kuda kuti vanzwe kubva kune hurumende kuti iri kuti chii panyaya yemubhadharo yezvikoro izvozvo zvepamusorosoro. Asi hurumende haisati yauya ichitaura kuti iri kuti chii, nekuti vari kuti ivo pavanoenda kuzvikoro uku vari kusvikowana maschool fees avo achiwanikwa achiwedzerwa zvakapetwa pasina wekuti vabvunze kuti zvingagadziriswe sei. Asi tisati taenderera mberi zvedu nehurukuro iyoyo, toda kumbotarisa zviri kuitika isu munyaya yaamai Mary Mubai waChiwenga pari zvino. Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubaiwa kupinda mumba yavo kuBorodel Brook sezvakataurwa nedare, apo vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, asi iye ari kuramba nyaya iyi. Saka Studio 7 yakwanisa iyo kunge ichitaura nababa vaamai Mary Mubaiwa, mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga vari kutungamira pari zvino munyika. Vaken Mubaiwa, baba vamuzvare Mubaiwa, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti havana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati vachazenge vari kutaura neStudio 7 zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura. Vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti ngapamboitwa nhaurirano kuti nyaya iyi iwanikwe iyo ichitaurwa mumhuri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaChiwenga sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 ataura nerimwe gweta rinomirira kodzero dzevanhu munyika vadewa Mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe cheAfrica. Regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii vadewa Mavhinga. Let's listen to what Dewa Mavhinga was saying in the case of amai Mary Mubai waChiwenga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorodel Brook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese kusanganisira kune zvakangodaro. Tichikurudzira kuveukama ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi. Kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu votaurirana sezviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzinogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri, mhuri yekwamubayiwa vana atezvara, nekuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
aiwa apo tangatiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica. Toda kutora nguva ino kuti tikumbire ruregerero kubva kuNewZimbabwe.com. Tawanikwa tichishandisa mufananidzo wavo tisina mvumo. Aiwa izvi zvaitikawo tisina kunyatsoona kuti zvava zviri kufamba sei. Asi regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Hatina top fan yedu Thursday ndima ari kuti maswera seiko. Calvin Zivanai anaka pano pachina. Loud and clear. Pakuraiti nzwe vana sisi ende makachena PJ anza hapana patakachena nasi. Akoli anza loud and clear. I'm watching you from North Pretoria. Fadzaita fadzwa James anza I'm watching you in Durban. Murise jenyu tete marvelous nevamwe vacho. Ndiva zive staravo aiwa ndi sister PJ. Taurai mukande arukuti makadi vachamarari ve Studio 7. Tiri kukunzwa itiri kuno ku Port Elizabeth ku Eastern Cape. Amino kana muine varipa vio ende bele timbo vachingamidza takamirira vanyarikani vedu.
Msakazweni haisi yachona sibili utapisana uhle wafaka lenombolo zakhe zocingo ufuna ke ukuze simthinte ngocingo angene la yekuhlelo yena ke uthi ngubani vele yena leyo obesememezele ukuthi isikolo fisi siyakhuphuka ngubani yena lo awukhanya ekhathukuthele sibili abongani Jamela uthi yena ikuthi umuntu wonke eZimbabwe selisela ngaze sikwele ischool fees bayisaphi imali yangkhona ngoba iya ezikhwameni zabo. Umidoni Dube uthena nali njani sihlobo athi siphilile sibili sihlobo sami mnyaka omutsha sikhumbuzo moyo uthena watching from Johannesburg.
Rekati tore mutereri wedu wokutanga. Hello caller.
Halo magadini.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zvemuri kupi? Nhare dzenyu manjanzvadzi hadzisi kutombonzwika zvachose.
Halo.
Ehe, fambai fambai tinzwi. Taurai tinzwi.
Ya, ndaiti panyaya dzezvikoro hasha ndakaomera zvisingaiti noti ndaiva kumusha pana December. Azvinhu zvakaoma noti kwakaita sekwedu kuchikombedzi uko kuchiredzi south zvinhu zvakatiomera zvisingaiti.
Kuchiredzi south ndokwamunobva?
Ya, kuchikombedzi kuchiredzi south kupedi nokusouth africa.
Kuri kudaidzirwa maschool fees akamira sei uyezve vanhu vari kuti chii muarea iyoyo?
Makukis acho asati anyatsonzwisisa kuti anenge atambira sei but zvacho vamwe vanenge vachiti makukis acho anenge ari kuma 500 vamwe vanenge vachiti kuma 1000 so zvinhu zvacho zvinotosiyana nekuti unoiwaneki mari yacho nekuti vakaita sekwedu mabasa vanhu havapana vanoshanda hapana kana chichachiti atinobatsirwa nacho nehurumende so ei panenge pakaoma zvisingaiti.
Saka imi muri kubatsira sei vari kumusha panyaya iyoyi yemaskufis?
Tiri kungoshanda chandawo apa musatafira mashiwawo mapremisi acho zvinenge zvichiramba sakungodaro daro mukorokozo korokozo kana wanawo kasendi unikako obatanidzawo ende oendesa kumusha apa vanodzingwa vana apa zvinodini i pakao pakaipa.
Aiwa pakanaka pakadaro. Dai maiwana nguva yekutaura nehurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nehurumende ndaizoti dai hurumende yataurirana vachanisa namunangagwa pamwe paiziva nezvinobuda nokuti vamunangagwa vanotaridza kuti vari kutokonewa zvenyika yacho so dai pamwe akabatana nokuti tinotonyatsoziva tisoti kana akabatana vanhu vane simba nenyika yezimbabwe vanhu vakatanga kuudza mapuraizi vanhu vekuHarare.
Aiwa mashoko makuku tiranzvadzi. Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka. Okay, thank you so much. PJ, I think you were reading on some of your followers what they are saying.
Yeah, utena usikhumbuzo moyo utena na watching from Lokuzen from Johannesburg. Kutike unokuthula adonsi. Utena the problem with the government is that they issue statements without doing anything. It is important for the government to understand the root cause of these fees increments.
Panapa pane nyaya taurwa panapa hanzi namasi musariri. Hurumende inotaura zvetuition yema $20 vachisiya mamwe malevi ema 3000 sure. Uri kunzwa hanzi malevi mamwe ndiwo ari ku tuition. It's not really the problem, but nyaya yema levi anozonzi levi yechakati vari kuti mamwe malevi anotosvika kuma 3000. Alois Majingi adapter ari kuti fona ipapapa happy new year. Tete Marvelous na Tete PJ. Thursday demands upenyu wao machokwadi. Hanzi namasi musariri. Mutemo wenyika ye Zimbabwe. Wakarerekera divi rimwe chete sepinjisi. Varikutaura nyaya yavachivenga kuti vachivenga varikuratidza simba ravo. Kubva panguva ya August 1. Ndipo patakaona kuti pa November 27. Hanzi takapemberera ng'anga. Inobata mai ndokutaura kuri kuita sita vari panapa Lameke Mufushwa ari kuti I'm watching you from Zaka zvinhu zvatiremera mvura yaramba kunaya vana tete kuno saka vari kuchema chema kuti hanzi mvura hakuna zvinhu zvakaoma Stembile Ngwenya ari kuti I'm watching you from Bellevue in Cape Town Difa Wajapi Bango ari kuti situation ye fees yakaoma Saka ndo zvatiri kuona ipo pano kana muri kuda kupinda muchirongwa wanikai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai vazhinji tinoziva kuti tamboisa post mukanyora saka mukaonawo namba dzinenge dziri kukufonerai bvai madaira kuri kuitira kuti mupinde muchirongwa handisi kuzoti tina kola here ari panhare pari zvino handisi kuziva fadzita fadzwa James Hans I'm watching you from Durban. Muri sei zvenyu tete Marvelous. Aiwa kuno kutiri wadi zvedu. Turi kuedza kuti tikufonerei panhamba dzamuri kutipa. Asi zvakakosha kuti mutipe manhamba makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona. PJ.
Yeah, sizweke abanye esikhulume labo bekhuluma ngendaba yama school fees yona le abangabazali.
Siyakhala kakhulu ngenxa yemumo wemnotho welizwe ababalisi abasaholi lutho imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo asilamali yokudla asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu so kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni sisekudubekeni okukhulu kakhulu usobala ukuthi siyehluleka njengamateacher ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini
izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation imali abagcine beyiholisiwe ngo-December iphelile babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali i-1000 is nothing to talk about vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele ezikolo lalaba abasemadolobheni kabalayo imali ukubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi
hayi mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele ezikolo ngoba imali zangu kona zihlangani lapho umntwana amafunda khona St Patrick's i-school fees eli 888 per term sikwele from 160 so kufuze sicha ama top up ama 728 point imali yangkhona iyavela nga ngoba le mali le plus asiyiholi so kubuya lama stationery okufuze besithenge that day ngangichaya quotation I think I quotation yangkhona yafika kubo 400 point e stationery kuphela kuzokubuya ama school uniform futhi kuyabe funa khona lapho hayi mina njengomzali hayi ukuba ready sibili angikabi ready ukuthi abantwana beyele esikolo
Hayi inhlupho zinengi sibili kuthi labazali bayakhalaza ngakwelinye icele ukuthi indleko yangkhona yokuthenga even amabhuku ama school fees angkhona kube labazali njalo abangababalisi labo ke abakhalazayo ngokuthi iholo labo lincane kakhulu ukuthi vele kabasoze benelise khona ukubuyela emsebenzini ikakhulu labo abagada amabhasi besiya ezikoleni ezisemaphandleni zonke lezi zinhlupho esidibana lazo ithuba lilalo lilakho ke ukuthi lingene lani kuhlelo likhulume ngezanhluphe zenu elikhangelane lazo lapho ke sikhangele ukuba izikolo ziyovulwa ngeviki elizayo. They're marvelous. Some of the parents that are that were talking, they are also teachers, and they are saying their salaries is very little, and they cannot manage to pay even for their own children's school fees and all their expenses to go back to school. Even those that are teaching in the rural areas, they are facing much bigger challenges.
Very sad indeed. We have a caller. Hello, caller.
Yeah, no, Linjani.
PJ.
Yeah, nyaphila Linjani.
Yeah, mina ngi-Alfred Dube ngilapha eKafusi.
Yeah.
Mina nami ngomunye osebethimele nale yababalisi.
Yeah.
Sihlangana nobunzima ukuthi khona imali esiyiholayo ayisebenzi lutho.
Mm.
Njalo I'm also in a teacher in training.
Yeah.
Njalo sisemakholeji. So ngomunye wabantu abakhubekileyo. Hello?
Yeah, silalele.
Ngomunye wabantu abakhubekileyo, so sihlalo ngenhlupho zokuthi ama-school fees ayakhwela. Asikwanisi ukuzisebenzela ukuthi sibhadele ama-school fees. Njalo uhulumende akunancedo asinikeza lona ekufundeni kwethu. So thina besithi sicela ukuzwa kwabanye khonapho ukuthi bathini ngohlupho olunjalo.
Ye lina njengabantu abaphila laba lokukhubazeka alilaso yini esinye isikhwama esibekwe eceleni nguhulumende sokuthi liphathiswe? Alilaso yini isikhwama kumbe enye olunye uncedo eliluphiwayo nguhulumende?
Hayi, uncedo asiyabidalo kathesiphila nje uphela ngokuthi sizibhatalele. So kuba nzima njengabantu abagubekileyo ukuthi sizibhatele ama-school fees aqonga imihla nemihla.
Kumbe
i-stationary sokusebenzisa ama-transport cost, whatever else, kuyasikhathaza kakhulu.
Ye. Hayi, silethemba lokuba abakahulumende balalele lezinye inhlanganiso ezizimeleyo engxenye lazo zingaphathisa. Lilakho ke ukuthi lilobele ezinhlanganisweni ezinjalo ukuze lincedakale.
Kodwa yena njengohulumende akula yini abanye abalonhede just ukuthi ngeze ukuthi bona bathini ngakhonokho.
Ye, hayi, ngilethemba balalele okokuthi bazaphendula labo engxenye ngokuya kohlelo kumbe njalo kwezinye izinhlelo. Hayi, siyabonga kakhulu mnewethu.
Hayi, siyabonga lathi. Mina ngikhuluma seKafusi la.
USeKafusi. Uthe igama ngubani?
Alfred Dube.
Alfred Dube. Hayi, sibongile kakhulu Dube. Uqhubekele phambili ngokusebenza nzima uye esikolo. Akathi sivele singathini.
Hayi, sikazana.
Iya kulungile ba.
Hello, caller. Hello, caller. Ehe, tukutora na nuye shemburi kupi?
Mwakutora na lami kikaria ndiriku habaroni.
Makadi mkoma, kwa kamira sayi koko?
Kuno kuri nani?
Ehe, tipe wafungwa
zi. Kwa kubwa kumusha gura, ume zuru manyeru, saatiriko kumusha u.
Oh, makawana kwa kamira sayi?
Kumusha kuru kuru wadza, anzadi. Mamira leta zinu. Nyanya ndinenya ema school fees wakada kutarisa mamirira zvakaita zvikuda mushanda anora 1000 RTGS aine mwana ari ku university achida kuzabhadhare 1.5 kana yakwidzwa. For the meantime right now it's 800 RTGS iye achiora 1000 akaita vana vaviri it means hakwanise kuendesa mwana we kuchikoro asina kana switch yatenga papei yake. Saka ndizoti government iri kuzviona zvakanaka here. Because at least there it has a salary yemunhu wokwidza zvinhu vachitarisa nesalary yemunhu. But kana vachingokwidza zvinhu vasingatarisi salary yemushandi kuti teacher achakwanisa kuendesa mwana wake kuchikoro here. Handioni zvichiita sense.
Saka
ndizoti government
taura henyu.
And it's what government is now. My economists are not Ziva Miragata, Zemari, Zopuni, but one of the Zimazu's knowledge, my products, counties, Zoshanskan Ivan. What is the concept of my salary? Ivan, Topanina, I know where are we going as a nation? Ziana Arukun, the research. What we're looking at, government. They are there because of the people. They should take care of the people. Now, when we go quiz, I'm a salary. We go quiz, I'm a dress. I'm going to tell you something. So it has said, "Nema salary van." I'm going to quiz the salary van. And don't you buy it? We are going nowhere, the nation.
Saka dai mai wanamuka nokutaura nehurumende maiti chinyanya panyaya iyoyi yekukwidzwa kwemaschool fees nezvimwe pane zvamakaona.
Nyaya iri papa inyaya yepolitics. Ngavagadzirise nyaya yepolitics first. Zvimwe zvese zvinozotevera kumashure. Takazviona pakaitwa National Government of Unity. Zvinhu zvakanaka within a few days. But right now, kana vakangooma musoro vachitizvo tinongoenda tinopusha takadaro. Vanhu vari kuuraya are the people on the ground. Vanhu vari munyika ndivari kuvara. Of course, vanhu vashomanana vanogona kubenefita from that because vanobhena mari vachiita magame avo. But that those people who cannot bend the money, what are they going to do? Vanodye, vanosurvive, say. Hazvina zvinoreva because vanhu vari kuitisa vari kukonzeresa zvese zviya. Vanhu vari kubenefita from corruption in government. As long as vasina kugadzisa corruption, vasina kugadzisa nyaya yepolitics, hazvive zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku. Tusagai muri kubatsira sei kumushoko?
Tinongotumira mari idzodzo dzatotumira. Tanga tiriko takaenda nemari nechikafu. Hazvina zvazvinobatsira because zvinhu izvozvo unongoti zvichingobva zvichipera. We are back to the same ground. Hapana zvazvinobatsira.
Aiwa.
Nyaya iripo ndeyekuti especially kana isine vana vari kuchikoro. Right now, kuti ubhadhare mwana. Of course, it's an advantage kwatiri isu tirinzi kwenyika. Because ukatumira mari vanongobhena vabhadhara 1500.
Vana venyu vari kuchikoro kupi?
450.
Vana venyu vari kudzidza kupi uye zvevangari?
Ndine mwana musikana anonzi Rutendo kavi ari pakati pachinoi technical, pachinoi university of technical.
Saka muri kubhadhariswa mari dzakamira sei?
So far, tanachibhadhara ma800. RTGS. But I heard there's a rumor that I'm going to see 1,500, which is what I'm concerned about. Of course, we can afford to pay that 1,500. Because I can send 1,000 pula, way better, 1,500. As you watch. But what about Munarmunika? I've got 400 RTGS. Can he afford to pay 1,500? That's my question.
I what? No, tender is one. That's the moving is what I can act.
That tender, that's more honest for Ghana than you.
Bye bye. PJ, I understand we have another caller. Let's just hear. Hello, caller.
Hey, hello.
Hey. Makadien.
Atribo Makadi, Utara Namkoma Morris, where was South Africa, Port Elizabeth?
Kwakadi, Port Elizabeth, who?
Ah, Waganaga, dear, Christopher Eco.
Eta writings.
Ei ndinoda kutaura pakuti nenhaya kuti zvikoro zvakuvhurwa izvi ndekuda kwenhamo iri mukati menyika yedu yezimbabwe inini chandinoona hangu ndechekuda hurumende yedu taura chokwadi teteka hurumende yedu yazvitadza nekuti matambudziko acho zvakangofanana takabva kumatambudziko but tikaenda futi matambudziko isu tiri kunoku hazvitauri kuti kushanda kuti tigare munyika yedu asi kutaura kutoti zvimwe hazvina kutomira zvakanaka vabereki kumusha uku vari kutofa nezhara vatiudzwa kuti mvura aiti kunaya saka zvinhu zvachona zvese zvinokonzereswa nekuda kwehurumende isikadi kuti kwacho kutauriranawo nevamwe vemapato vakwanise kunzwanana.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nayo hurumende maiti chinyi?
Aini hangu dei maona mukana kutaura nehurumende kai ndai maaitaurira kuti hai garisanaiwo paasina uyu nachamisa uyu monzwanana mapedza mumana tokutaurirana zvakanatsonaka then mapedza mourirana kuti tochidii nyika yenderere mberi nekuti apa vangataura havo vakaita zvinhu zvese kuti ei nyika yanga kwanisa kubudirira but tichiona nemasanction akatenderwa nyika yedu iyena Trump akatemera nyika yedu masanction vanoti tangai maurirano mapedza dambudziko riri kudii richaiwa makakatano pakati pembc inotungamirwa navanelson chamisa pakati pezanupf inotungamirwa navamunangarwa.
Aiwa, ndazwa kuti muri kubhuya.
Yazi uma aronda zvadete.
Eh yaman ai watinobonga muve nezora kanaka man.
Zvakanaka maita ba.
Baba. We have, you know, a lot of callers are actually just talking about, most of them are outside of Zimbabwe. They're saying they were visiting Zimbabwe, and what they saw there is really, it's sad, but this last caller is saying his wish is that there is dialogue between the ruling parties, ZANU-PF and MDC, led by Nelson Chamisa. He's saying maybe that's the only way that people can move on, because he's saying he has a child that goes to Chinoyi Technical College, CAT, in Chinoyi, but they are being asked to pay 800 bond. But he's saying the only way that he's affording that is because he's outside of Zimbabwe. So when he sends his money, they change it on the black market and then go and pay the school fees.
Yeah, what is Kanyele? Is labo lapa abasilandelayo?
Oh, I understand there's a caller.
Yeah, singakayi kwabasilandelayo. What is Kanye Sizwe ukulomlaleli okhona icingweni siyawamukela kuhlelo.
Yebo, linjani mama?
Hayi, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lo Mfundisi, hayi kodwa ngifuna ukukhuluma ngesishona.
Yebo phela. Kodwa ke isindebele uyazi, uyazi, uyazi ikhuluma sibili okuzwayo.
Eh, kodwa ngichacanga kuhle.
Hai, watino kuchinga mitza ine mfaro makadi yenyu tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Mfundisi, hai ndiri kuno ku Francis Town kuBotswana.
Taura yenyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Ah, vatete ndambenge ndakateerera ndichinzwa nyaya yokumusha. Inyaya iri kutirwadza zvakanyanyisa.
Mhm.
Kumusha hakuchina kutimirira zvakanaka. Handinyati uziva ngo ndisingasori va vanotitungamirira kana kuti ndivakurudzire kuti ivo vakuru vedu ava adhensi vane vanhu pamwoyo yavo here, kana kuti vari selfish kuti vanongotarisa vana vavo nehama dzavo chete? Because kana dei vanga vaine ndingangoti vanhu veZimbabwe pamwoyo yavo, ingadei vasingakwidzi mapuraizi zvakadaro. Mapuraizi ekuZimbabwe haakutirwadzisa zvokuti tikutadza kana kuti vana vadye. Isisi tiri kuno kuBotswana taakutongoshanda tichiendesa chikafu kumusha. Chikafu hachichatengeki. Vana kuchikoro chaiko chaiko mapuraizi acho akakwira. Transport iri kukwira. Hapachina yatinoti ndingati zvinhu zvakanyatsoringanirana, chero munhu ari pasi pasi asingawani mari. Saka handizivi kuti inini didei varume ava vakanga vangotanga kubva pavakabvisa vamugabe pachigaro, vakangotanga vaita ne Government of National Unity dzimwe nguva zvingaidei zvakatibatsira. Nokuti pa-2013 pakapinda vana tenda iditi nana Mogenzangira, nyika yakambotosumuka zvokuti vanhu vakanga vavakufara.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ma
dai maiwana mukana wekutaura nehurumende takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemaschool fees maiti chii?
Inini hurumende ndaingovakumbira kuti vaendese vana especially kuprimary. Kusvika grade 7 vana vaifanirwa kupinda chikoro mahara vasingabhadhari. Kuitira kuti vabereki kana vana vavo kuenda kumatechari nokumasecondary schools ndo pavaizamawo kuti vagadzirise nyaya idzodzo. Hurumende yaiva ichifanirwa kutora people at heart, not on their own, kuti vatarise kuona kuti vawana mari here ivo. Senyaya dziri kubuda mumani ngakire dzokuti vamunangagwa vakanga vachiti chine chii, izvozvo vamunangagwa vaifanirwa kutora people kuti vasiye zvebato rezanu-PF kana reMDC. He was supposed to be the leader of people of Zimbabwe, not political party.
Aiwa, mashoko makurisa chaizvo.
Tinoda kuti vatibatsire vana vedu vaendewo kuchikoro sezvokuita vanavo vari kudzidza kunze kwenyika. Vana vedu havachakwanisi kunanavira education. Value yavo inenge yava pasi zvakanyanyisa nenyaya yekuti takukundikana kuvabhadharira mari. Ivo vana vavo vari kupinda muzvikoro mahara ende havadzidzi muZimbabwe, vanodzidza kunze kwenyika vachibhadharira vamwe mari dzakati kurei, vachivabhadharira nemari dzemaUS. Saka shuwa tatambura, handizi kuti toita sei nenyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka, itete.
Bye-bye.
Silomlalelo khona ecingweni. Siyakwamukela kuhlela.
Sawubonani.
Yebo, ngikhuluma lo bani?
Ngikhuluma lo Nokuthula Adonsi.
Yebo phela. Nguwe ofaka inamba la zakho, inombolo zakho zocingo. Siyabonga kakhulu. Yeah. Wena ke ungaphi komhlaba?
Mina ngise Cape Town.
Use Cape Town.
Mina ngisanda ukuqeda imasters yami e-UZ. Into ebuhlungu kakhulu nge-program le like ama-fees lawa athetha kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane bathwele nzima kakhulu, especially abantwana nangila bantwana lama-teens kodwa aseZimbabwe. Kunzima ngoba abantu abangomama khathesi sikhuluma nje yibo ababhekane lawo ama-fees lawa. Umuntu ongubaba uyakwazi ukuthi abalele azihambele. And abantu abangomama amankazana ase-university, amankazana asema-colleges athele nzima, akula misebenzi ukuthi bakwazi ukuthi bazinakekele, ukuthi nje umuntu athenge amafutho okugqoka kunzima. So lokhu asitha kakhulu abantu abangomama ngoba abantu abangomama abasela akula lapho abangaqatha khona noma ukungumbalisi uzama la ukufunda ukuthi uzenzele. Sokunzima kathesi ngoba akuna ndawo lapho ongabalekela kakhulu. Iyenza abantu abangomama into abacikezela phansi ngoba abantu abangomama uyakwazi lawo nxa ungumama nxa ukuthi usehluleka ukuthi umntana wakho ahamba esikolo kumbe usehluleka ukunakekela imuli yakho. Lokho kulenza ukuthi omama basine sebegula ama-BP wona lawa. Kunje kathesi abakwazi ukuthi bahambe ezibhedlela, bakwazi ukuthi bakhululeke bakhululekele endaweni ezihlanzekileyo. So omama kakhulu yibo abasebuhlungwini kakhulu nge-situation lekho.
Wena-ke kade usenza i-masters sibile izifundo zakho upasile.
Yes, ngiqathile izifundo zami kodwa-ke kube nzima lokuthi ngiyithole i-certificate ngoba ngigraduate mhla ka-20 September last year. Kodwa ukuthi ngithole i-certificate bekunzima kusenza kokuthi ugcine usungani uyajinga ngoba ukuthi nxa ufika bakutshela ukuthi akula phepha ukuthi bakwazi ukuthi baprinte ilokhu zenini ama-certificate akho manje lisese lilizwe yini kothalelo.
Sebeze beswela le paper lokuprinta i-diploma.
Ukuprinta ama-degree yethu kwakuvele abaningi zabalenkinga ezinjalo. So ngakubona ukuthi akuvumi ukuthi ulokhu uhleze ekhaya ngoba uyakukhangelela ukuthi lawe kambe nxa ule masters uyakuzamile phela kunzima ukuthi uzufike kulelo banga lezinto bese zinzima.
Khathesi-ke e-South Africa wenelise ukuthola okuthile?
Okwakhathesi ngiyazisebenzela nje kwenye nje i-guest lodge of course ngincedisa nje umameja but asifuni umsebenzi engawufundelayo and kunzima uyazi ukuthi uyazibuzula ngamvele ngisiya ngasesikolo ngoba athi yabona ukuthi sokumele ukuthi sibe ngakho. Kodwa imali yakhona into engcono ukuthi ifika isebenze ekhaya. At least nxa uyithola lapho ngaku-25,000 ifika isebenze ekhaya, yi-advantage yakhona kulobuhlala.
Ye hayi, yena umuntu ongumfazi vele kahlalela izandla, uyangena khona lapho ufake unyawo lwakho phakathi. Uthi usudinga umsebenzi onxenye oqondane lawo. Lathi sisemazweni kunje ayinengi vele laqalisela ngokunye, abanye baqalisa vele ngokukorobha ezindlini baze bafinyelele ukuya emsebenzini yabo nxa sebethole amaphepha. Yikho-ke engakutsho kuwe ukuthi qinisela, kunzima empilweni yowesifazane.
So bengithanda ukuthi ngi-encourage omama emakhaya ukuthi bakithi isimo sinzima kodwa abantu kabaqinisele. Njalo amankazana ase-university kazame ukuqinisela bakithi, kasibambaneni sizame ukuthi silwise ukuthi lathi sibe ngabantu ngoba akulo muntu ozashintsha impilo zethu ngaphandle kwethu thina omama kasizimbeleni bakithi.
Ye uhulumende-ke ukhangeleleni ukuthi ngawenzani ukuze impilo yowesifazane kumbe amantombazana ibe ngcono?
Uhulumende wethu eqinisweni uyazi akayenzi akayenzi oku-right kathesi ngoba sikhangelela ukuthi umama wethu umama welizwe besingakhangelelanga kakhulu ukuthi sibe simbona esenza ezinye izinto ezingekho emqobeni ngoba sukuthi abantu yena nxa kumele ancedise abantu abangomama akhangele kakhulu abe nguye osinika iliso ngoba kathesi akulanto eyenzakanayo bababhizi ngezinto ezingathincediyo ngoba kathesi noma bekhuluma ngelizwe bakhuluma ngayo kodwa yikukhuluma nje kuphela akulanto abazayenza amafizi azakhwela and abasaza benze lutho
ngabe uhulumende
yena ngokwakhe wehlulekile okwakhathesi kodwa ke njengoba ehlulekile yindaba engazami layo ukuthi anika amithuba ukwenza ukuthi labo laba abanyabandani basincedise ngoba bona behlulekile bathithi kabazame indlela ukuthi bake babathuthuke kancane ukuthi sibona batha
yiyo-solution. Sikhangeleke endabeni le ekaNkosi eKhosikazi lomsekeli kaMongameli osephume ngesibambiso seBay. Ubona njani ke njoba nasevinjiwe lokuthi abuyele ekhaya lakhe eBorodel?
Lokhu kutshengisela kakhulu ukuthi abantu besifazane abathathwa seriously okunjani ngoba indlela ahlukumeza njani unkosikazi wakho and engumuntu wesifazane. Lokhu kutshengisela indlela umama lo angene inkinga zakhe zonke aphakathi wazo yiyo indlela uhulumende asona ngayo kina. Ngoba xa ungumkhokheli kumele izinto zakho uzifihla kungabi yinto e-public. So kutshengisela ukuthi vele bona abasiboni thina abantu besifazane njengabantu and into le iyatshengisela njalo ukuthi amakhothi ethu esinawo abantu ababambe imithetho bona ngobabo kushouthi vele abasebenzi ngendlela okumele basebenze ngayo bona kusho ukuthi amazwi wonke abawathola bekuvela kuba ku-government. So okutshengisela ukuthi akusela ma-human rights ngoba umuntu ongumama ahlukunyezwe ngalolana hlobo avinjelwe ukuthi angene emzini wakhe into embi kakhulu okokuthi ngakhathesi nxa omunye umuntu engayenza khonoku uvuka ulala esejeli but sibona siyayibona indaba yakhona ilokhu ingayenzwa kwahle nje
and umuntu njengobaba wesizwe nxa uzakwenza amanyala njalo uphatha kabi ikhosikazi lakho elikuzalele abantwana kuvezani khona lokho
kuveza ukuthi khona umuntu awumazi umuntu awulabo njalo nxa sikhangela ihistory iyatsho yona ukuthi kuvele esikhathiseni unkosikazi wakho wakuqala lalo uyabonisa ukuthi nxa ungakwazi ukulibamba ikhaya uzawubamba njani ilizwe uzalithuna njani ilizwe nxa ungakwazi ukugcina elakho ikhaya okutho ukuthi thina vele njengelizwe abakhokheli asilabo okwakhathesi sifuna abakhokheli thina hhayi obaba hhayi nje abantu
hhayi ngiyakuzwisisa mama hhayi kulungile kakhulu and ube lo mnyaka omutsha omuhle and ngile themba lokuba uzaphumelela empilweni.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Hello caller.
Hello, makaditete.
Hayi wathi riwadi, sorry kuti tambokumisa ipwe kangu wakarefu, asipinda yenyu muchirongwa.
Ndinotenda vangu nokuti nhasi manditenderawo kupinda muchirongwa chenyu.
Hayi wapinda yenyu, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ini ndinonzi Ruganga, ndiri muMessina, asi kumusha ndinobva kumuZarabana.
Ehe, taurai tinzwi.
Dambudziko rataita munyika medu vatete nderokuti tine vanhu vanoda kungogara muutongi vasina basa nevanhu ivo pachavo chavava kuda ndechekuti chero tiri muutongi tichiwana mari dzedu kana angava mangoda kana angava migodhi izvozvi kuna vanhu vanonzi mashurugwe mashurugwe aya ari kuuraya vanhu zvavanonatsoziva ende vanovaziva vanhu ivavo kuna vanhu vanotengesa mari mukaenda pa muharare umu. Vaya wanundo tenge samari pakabuda mari itra ivo ndo wakatenga kuwanazi. Kubengi wanu wasati wazuwana. Mazuwana kupi wanuto kutawura uchamari kana wakaenda kumapurisa isisu tituari pamsoro pamapurisa. Saka unonasa kuona kuti vanhu havana hanya nesu sevanhu vari munyika mavo. Chavanongoda ndechekuti izvozvo vari kutotegadzirira kuti kana 2023 ichikwana tinongofanira kuramba tiri pachigaro. Zvokuti ningi anotambura kana kuti haana chokudya kumba kwake hazvinei navo. Havana basa nomunhu. Chavari kuda vanonatoziva kuti ivo pakuhwina havahwini. Asi chavanoita ndechekutumira youth pondai anonzi anosapota MDC. Zvakaita kumusha kwandinobva inini ukatongozivikanwa kuti wabva kuSouth Africa uchisvika pamba unodzwa kuti ime baba kaimini moziva zvokuSouth Africa kuno kumusha kwedu tinotaura zvezano chete chete. Zvokuti imini hamuide kana kuti kuno mumwe munhu anozonzi anosapota imwe pati tinoburaya. Now, zvinobatsirei kuti vanhu varambe vari pachigaro ivo vasina chavanogona kuita. Mungati mudzidziso upo wa 700. Dhokotera kuchipatara unonzi hakuna. Izvozvo havana basa nazvo. Ivo vakarwara vobhururuka nendege voenda kune dzimwe nyika. Tinouya nei pazviri isisu sevanhu vagere munyika. Iko ino nyika inei mukaenda pabhodha. Zuva rimwe nerimwe angava mangwanani masikati usiku ingava sonde ingava holiday panongo pakazara vanhu vachitiza munyika mavo nokuti hamusisina chirimo. Asi vanoti tinovhoterwa navanhu ani anovavhotera wacho.
Aiwa, tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu. Muve nezuva rakanaka. Regai timbotora mamwe makola nekuti nhasi pano pari kupisa. Muve nezuva rakanaka.
Mazvita.
Bye bye. I think we have another caller. I'm not sure which language, but hello, caller.
Hello.
Yeah.
Hello, Mama Marvelous.
Hello, Makadi. I see. I'm quite sure Mazze Zure.
Man, that's a Marvelous. I'm quite sure Mkuru.
I'm quite sure Mkuru Mazze Zure. That's it. Go out and teach it. Dazvinzwa taurai tinzwa.
Okay. Alright, mabe. Ndira kutaura zvese neshona nedivira ndizvo.
Yeah, tinokupai kuna mama PJ.
Ndubva kumusha izvozvo handitaure zvakawanda ndatikajenguwa. Ndubva kumusha zvese izvozvo zvezvikoro izvozvo. Ndaziona zvese nezuro ichibva kumusha mai vakavati kana uchisvika ubva watora mari yayo. Iripo mbengu udzokere utumire nemukuru ndikabva ndatumira. Kuitira kuti mwana tawana school fees yakwira. Nyika yedu mavherasi zvikoro hazvipo pagavhumende. Chimwe nechikoro hachina kunyoreswa. Gavhumende yedu haisati yanyoreswa international. Haipo. Dai iri paintarnational sezvamunoona kuAmerica. Kana chitaura yezvino unongochizikana kuti mavherasi ari kutaura ari papi. Saka chikoro nechikoro masoja nezvavo mapurisa nezvavo. Dai tine hurumende yakatonyoresa hurumende yevanhu. Isina chinonetsa. Because unongochizikana kana iri 5 pula 5 pula. 20 pula 20 pula. Handidi kuzvinzwa mavherasi.
Aiwa ndazvinzwa.
Saka kana tina hurumende yakanyoreswa iripo yakanyoresa even tractor iri kuwera DDF inenge tizivana kuti iri kuitei katapira iri kuitei nguva yakati yabhadharisa mari. Zvese izvi zvine vanhu mari iri kupinda. Handinonzwa kuchinzi vanogena mari kuti chi.
Yeah, Mukwama Zezuru, chimirai mumboenda kusaidi kwenyu uko Mukwasha nekuti nguva manje hapa pachisina nguva. PJ tora Mukwasha
wamazezuru
ataure nendimi.
All right.
Yeah. Mukunoma lovano mukwenyana wamazezuru. Nyuvani gama lomukwenyana kamazezuru.
Oh, I think we lost
Hello.
Him. He's called Mr. Nkomo. I know him. Unfortunately, I think we lost him. He always brings humor, into a very difficult situation, PJ. He was actually explaining that he was home and he had been tasked by my sister
to send baby man using Mukuru.
I mean, I am Vancomo Kunyangu Zunzaka Woma PJ, Sakavaku Tioshua Zunzaka Woma. Pana top fan you do disciple Gilson Madani, the Vakutivakuona, I'm watching. Alec Maruans, Rumende Ndoya, TC Namu Zimbabwe. Aina Moyo Nevanu, I'm watching you from Cape Town. Albert Mopingwans, I'm watching you from Afghanistan. Sisi Messi Mungate vanga vatitifone rendi kati tipei code number vazotipa vari pa South Africa tinokuchingamidza sisi Messi ndofunga namba dzenyu dzaedzwa asadzi nakudairwa Lydia Modila ari kuti kana vachiwenga vari kubata mudzimai wavo zvakadaro ko kuzotiwo vanhuwo zvavo hanzi zvina zvina kumira zvakanaka vanga vari kutaura panyaya yatambenge tichitaura nezvayo ya muzvare Mary Mubaiwa mudzimai vari kutungamira nyika pari zvino vaConstantino Chiwenga avo vari kunzi ivo varambidzwa kupinda kumba kwavo kuBolingbroke uye baba vavo vachiwenga vataura ivo vaKen Chiwenga vaKen Mubaiwa kuti aiwa ichokwadi mwana wavo Mary arambidzwa zvechokwadi saka tichange tiine hurukuro navaKen Mubaiwa pano pastudio 7 mangwana tichinzwa zvizere kuti zviri kufamba sei. Disciple Gilson Madanire vari pano vari kuona nesu. PJ, I may know if you have any people over there.
Yeah, kulo.
Understand there's a caller. Hopefully it's our in-law. Let's hear. Hello, caller.
Hello.
Hey, how are you?
Sayonani kunisindele.
Yebo
ntshela, ngikhuluma lo bani.
Yebo.
Ngikhuluma lo bani.
Wazi khuluma lo mama eZimbabwe eGogwe.
Yey. Akalabizo na umama weGogwe.
Ngumu mama wako. Yeah.
Hey.
Ay, mina lapha vandawani into engikhuluma ngayo.
Yeah.
Ye ukuthi sasidiniwe bayithi. Ngokukhuluma ngalo umuntu okuthiwa ngumnangagwa. Kuvele sesinekile zachoze. Umnangagwa angaphule achiye. Kubonakale omunye ingxenye angayenza okungcono kakhulu kulalokho asenzela khona.
Yeah.
Yeah, plus futhi nje sengisithi naye lo uvayisi wakhe kambe kalamhloni yini esukuluza umngakhe ngalindlela ebuhlungu kangaka emalisa ukuthi ayendlini abahlala bonke bengu-2 khathesi usemalisa ephonge ukuba efuna ukuthi kuthiwa uyamkhawulisa umkhawulisani umfazi wakhe
ey umuntu owamzalela abantwana
umuntu amzalela abantwana
hayi mnyaka omutsha mamani.
Yeah, I know who we are in Sabawenza, and the way I am in Sa. Kuti ngana, I know 200 years. Kata hand is a choice, and a pen, doing well and one a painful.
Ah, I scat said, is as nice. Isn't as a woman, my man. Obele lang, any
shame? I'm what I know for Nella Pelanti numbers, I'm as well.
Yeah, I'm is Bonil.
Oh, right, it does, and I am.
Who long, Ile, ma'am? Okay. I was just saying kulaba abakade bekhona bebukele uDenny Choms, OPF Gilbert Vodloza, uTim Hlabangana, amachono bakithi hayi siyachona, Owen Joshua Gombami uthi hey this is painful. Kanti
Time is not on our side PJ, yeah. But apparently Kwasho Mazezuri is very popular. Disciple Gilson Madani runs, please bring back tomorrow Mukwasha with Mazezuru. So, you know, time is really not on our side. But today we actually chose to just open the mic for all our callers. We did not have a guest. We wanted to hear from you. And we're very, very excited to everybody who really participated on all our Facebook platforms here on VOA Shona. Thank you so much. And all those that we didn't manage to call, we're sorry. We'll try you again tomorrow. But have a very good evening. And I'm Marvelous Mklanganya, who is saying, hey, let's meet again tomorrow on Let's Talk and Life Talk. You have a very good evening.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 9 2020.